Vachiparura gwaro yeongororo yakaitwa nemisa Zimbabwe nengo yekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko vaJames Maridadi varumbidza gwaro iri vachiti rinogona kubetsera kuti makambani pamwe nemapazi ehurumende ashandire maitiro avo mukupa veruzhinji ruzivo.
Ndikati gwaro rakanyanyisa kunaka nekuti rinotaura nezvekudyidzana kuripo pakati pevanhu veruzhinji nemakambani. Makambani anomirira hurumende nemakambani anoita basa rehurumende, maparastatals neatinoti magovernment departments. Saka ndingati chakanyanyisa kunaka ndechekuti gwaro irori ngarichinyanya kuzikanwa nevanhu kuti ririko. Rinonyanya zvakare kuzikanwa nevemakambani kuti ririko. Vemakambani vakaziva kuti vachazenge vachizemenwa kuti vari kushanda sei neveruzhinji. Vanoshandura maitiro avanoita zvinhu votanga kuchidza neveruzhinji zvinenge zvakatinakei. Ndikati ndiwo zvakanakira gwaro irori.
VaMaridadi vatsanangurawo kuti mutemo weaipa wakaipa zvikuru sezvo uchikanganisa kuti vanhu vawane ruzivo vakati vakatoisa chiziviso muparamende chekuti kuipa kwemutemo uyu kukurukurwe.
Tine mutemo uri kushandiswa izvino izvi. Mutemo unonzi aipa. Aipa mutemo wakanyanyisa kushata zvokuti unofanira kuti uchivandudzwa. President vakatotaura kuti mutemo ngavawandidzwa muna 2010 asi Minister of Information haina kukwanisa kunge yakaita zvinoita kuti mutemo wavandudzwe. Saka inini senhengo yeparamende ndiri kuneparamende ngatiwanei tichitaura nehurumende kuti hurumende inge ichivandudza mutemo. Ndakaisa inonzi motion. Saka ukaisa inonzi motion unobva waita kuti pasimuke kutaurirana mudare reparamende. Tikandikantaita hurukuro tozoendesa kubazi rezve information kuti ndo hurukuro yatakaita muparliament, huyai mutibatsire kuti vandudze mutemo. Saka ndo zvatiri kuita izvozvo.
Vachitaura neStudio 7 mushure meongororo yavo iyi, chipangamazano munyaya dzemitemo mumisa Zimbabwe, Mozvare Jacquelina Chikakano vati mubvunzurudzo yavakaita zvinoratidza pachena kuti mapazi mazhinji ehurumende haaziye kuti kuwanisa veruzhinji ruzivo ikodzero iri mubumbiro remutemo yenyika.
Takanga tichitarisa zvinhu zvakasiyana-siyana sokuti kana munhu akaenda achida kuwana ruzivo maererano nebazi rehurumende akakumbira sezvo zvakatarirwa pamutemo anobatsirwa here, uye kana achibatsirwa anobatsirwa kwenguva papera nguva yakadii, uye kana abetserwa kudaro ari kupuwa rubatsiro neinformation kana ruzivo runomubatsira here maererano nezvaanga achitsvaga. Zvimwe zvatakaona tichiita tsvakiridzo iyo zvazvo ndezvekuti ruzivo rwekuti nyaya yeaccess to information ikodzero yevanhu hazvisati zvanyanya kutambirika zvakaenzana mumapazi ehurumende.
Kanawo vatori venhau vanoita kuti veruzhinji vazive zviri kuitika munyika vanoti haisi nyore kuwana mashoko kubva kumapazi ehurumende. Mumwe mutori wenhau muHarare Tafadzwa Zirimati, kuwana ruzivo kunyanya kubva kuhurumende zvakafanana nekuedza kuenda kuzuva.
Hazvisi nyore kuwana iyo information iyo, nekuti muchiwana kuti vanokubvunza kuti unoshandira bepa ripi. Kana usiri weState Media vanobva vatanga kufungidzira zvisiri izvo. Saka unoona zvipedza nguva uchinzi pinda muofisi yakati wobuda monzi pinda mune imwe ofisi, zvokuti unotora kana nguva yakareba kuti uwane chinhu chisina value yakakura stereki. Unotora kana svondo kana mwedzi chaiwo kuchifambira kuti uwane information imwe inofanira kunga ingori available pako. Hurumende ndonyaonesa vemakambani ava havaii kunetsa zvavo, but hurumende ndo inonyanya kunetsa nekuti vanenge vachifunga kuti vakazvimirira kana veprivate media munoda kunyora muchisvibisa.
Izvi zvatsigirwa nomwe mutapi wenhau Talent Tirivavi, uyo ati hazvisi nyore kuwana ruzivo munyaya dzeutano chaidzo.
Handati zvakaoma vanhu vanovhika ivavo nezvinhu zvatinenge tichida kuti tishandise kunyora. Ndofunga ndakatotarisa kuti toisa rimwe bato ironji chikamu chehealth chaivo, hatitowani zvinhu izvezvi. Izvi ndakatomirira stori yekutopedzisa, ndatonzwa ndatone mavhiki maviri chai ndichitoshaya information yandirikutoda kuti ndinyore. Saka hazvisi nyore kuwana information yatinenge tichida. Dai vatirerutsirawo kuti tipedzise nyaya dzedu veruzhinji vazive zvinhu zvatinenge tichinyora pamusoro pezvazvo.
Vazhinji vapinda musangano uyu vakurudzira kuti vanoshandira makambani nemapazi ehurumende vasanganiswe neruzhinji kuti zvinyuto zvevanhu zvizikanwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.